Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 20 2022 makateerera ku Studio 7 nepenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende newe masangano akazvimirira oga nevanopikisa vokandirana makobvu nematete pamusangano we United Nations wezvesarura uri kuitirwa ku Geneva, Switzerland. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuwedzera zvakanyanya mari dzinobhadharwa nevanenge vachida kukwikwidza musarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights azivisa nhasi kuti pane mumwe munhu ati ari kuda kuendesa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare mushure mekunge yawedzera zvakanyanya mari dzinobhadharwa nevanhu vanenge vachida kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yati ichange ichimirira munhu uyu ikati ichazivisa zvizere nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzekuti vanhu vabhadhare idzi, tabata mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly uyezve vari gweta muzvinafundo Lovemore Maduku.
Mari dzakataurwa neZEC dziya dzekuudza musarudzo dzinofanira kunzi imari dzekupenga kunonzi kupenga kwaya hakuna zvakadaro zvavari kutaura vanhu vari kutaridza kuti havasi kutonzwisisa ndinofunga kuti havasi kuda kukanganisa kusaatoziva kwavari kuita kana kubumbiro remutemo richiti election iri free kutotaura kuti free kuti hapana mari inobviswa kuti uvhote hapana mari inobviswa kuti ndodawo kutungamirira nyika ndoda kuita kansela kana ndoda kuita mp kana ndoda kuita president hapana mari inofanira kubviswa zvakadaro pangamuka kamari kadiki kongoti tione kuti pamwe uri serious kwete zvavari kuita izvi kuti kuda kuti ndiwaita president tsvaga $20,000 munhu anogona kupi yeti bumbiro rinotaura kuti ikodzero yemunhu kana kuti uite president kuri wawasarudzwa nevanhu saka ndosaka ndadzokorora kuti ngandizvibudise pachena kuti kupenga handisoda kuti kusaka kupenga chaiko vanhu ivava veZEC saka hazvitombobudiriri hakuna vanhu vezimbabwe vakatombotya kuti hanzi tazi gore rechairwa maelection gore rinouya unenge vachitsvaga 20,000
saka kuri kuti muri da kukwikwidza mumatunhu ose muzvinafundo bato renyu renca rinenge chida mari yakawanda zvakadii
kana uri political party kuzotakaita kunca munoda kuti munge muina mp kwega kwega nacancela kwega kwega unoda mari inosvika $500,000 US$ yekungonobhadhara kuti muite macandidates usati watomboita mari yekuti utsvage rutsigiro kana mari hakuna zvakadaro dzinenge dzava politics dzinofanira kunge tiri kuamerica dziya dzekuti kuamerica unofanira kunge une makuzi mari kuti ukwanise kuita kupinda mupolitics saka ndinoona hazvichachinjwa hazvo hakuna kwazvingasvika zvichienda izvozvo
asi inyaya yekuti ikasachinjwa vanhu vanokwanisa kuenda kumatare here vachipikisa
of course vanoenda kumatare nekuti hazvisi mubumbiro remutemo asi weblessing nevanhu vari kuteerera hatingatongotambisi nguva yekuenda kumatare tichiita zvinhu zvaka iyo zeki ngaizeka hazvisi pachena here kuti mari yavarotara hakuna munhu anoiwana ungamirira kuendeswa kudare rematongerwo enyika kuenda kuconstitutional court usingateereri zviri pachena kuti hazvina mutoro vanofanira kurudzisa mari iyoyo kozi vakaita havo zvokuti havateereri novaendesa kuvare asi hatitangire kumhanya kuenda kudare tanga nekutaura kwataita izvozvizvi kuti aiwa zvavanotaura zvamusoro ani kuchabuda pani penyi papapa pavoa studio seven vari kuzivawo tiri kuti hazvina musoro zvabuda pese pese masocial media manewspaper kuti aiwa hakuna munhu ane mari yakadaro kuite kansela hakuna kwaungwana $100 sakavatiririka izvizvi kuti dare rechiiko asi kana zvazoramba tinovaendeswa kumadare edzimhosva.
Mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vachitaura vari parunare kuchipinge. Kunetsana kunotyisa uye kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pehurumende nemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa kumusangano weUnited Nations we107th session of the Council's Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Musangano uyu uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Hurumende yakatumira chikwata chevanhu makumi maviri nemumwe chete chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Vachitaura kumusangano uyu nezuro, vaziyambi vakati Zimbabwe yadzika mitemo yekuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa. Vakatiwo nyika yakavandudza bumbiro remitemo. Vaziyambi vakati chiri kukanganisa Zimbabwe kuti izadzikise zvimwe zviga zviri kutaurwa kumusangano uyu inyaya yekuti yakatemerwa zvirango nehurumende dzekunze. Hurumende dzekunze idzi dzinosanganisira America neBritain dzakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari muhurumende zvirango vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichiendesa kuvatema. Imwe nyaya yakakurukurwa pamusangano uyu inyaya yegukura hundi. Vaziyambi-ziyambi vakati Zimbabwe yakaumba Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission kuti iongorore nyaya iyi. Vakatiwo vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakatoti paitwe kuregererana. Asi vamwe vari kuti havana chivimbo neCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission iyi. Mukuzeya nezvenyaya yegukura hundi iyi, tabatawo mutauriri werimwe sangano rinopikisa rezapu vaMosegelwa Ndlovu kuti tinzwe divi ravo.
Hai, tinobvumirana nazvo kuti zvinotaurwa neUnited Nations kuti National Peace and Reconciliation Commission yakafanana nemunhu anotora datya orizora lipstick pamuromo. Zvakaitwa navamunangagwa vari kuedza zvavo kuti kufara vanhu kumeso nekuita kunge vapane zvavari kuita, asi chokwadi chiripo ndechekuti vakakonzera gukura hundi ndivo vari kutungamirira zvakare National Peace and Reconciliation Commission. Ikomishini yakaumbwa naivo vamunangagwa nevamwe vavo vakakonzeresa mirishonga nekuuraya kwevanhu. Naizvozvo United Nations zvinoreva kuti zvairi kutaura ndezvechokwadi kuti havangagone kuti zvakafanana nemunhu anoti mosquito inorapa malaria.
Asi semaonero enyu nyaya iyi ingagadziriswa sei chaizvo? Zvii zvinoda kuitwa?
Zvinoda kuitwa hazvina kunyanyo hazvisi zvinhu zvinoshamisira kana kuti zvinhu zvinogozha. Zvinoda kuitwa ndezvekuti vakakonzeresa ngavaende kunoona vanhu vakaurayiwa vokumbira ruregerero, vogadzirisa, vopa voisa matanho ekuti vana vasina mabirth certificates vakasirwa nevabereki vagone kuwana mabirth certificates ekuti vaende kuzvikoro, nekuti matunhu akaafektwa negukura hundi anga achigona kusimudzirwa panyaya dzezveupfumi, zvemabasa nezvinhu zvakadaro. Munoziva kuti kune nyaya yemadhamu yaifanirwa kuitwa kuti Bulawayo neMatevenland iite green belt, yekuti vanhu vagone kuzvirimira vachigona kuzvibatsira. Zvinhu zvakadaro ndo zvakakosha kuti zviitwe. Asi kuti zvibudirire zvoda kuti vanhu vakakonzera vaitungamirira hurumende yavamugabe navamunangagwa nanachiwenga vagone kuti vagare pasi nevanhu through bato rakakanganisirwa rinoitwa iro rezap zvakare nemadzishe emumatunhu votaurirana navo vokumbira ruregerero vochigadzirisa kuti vanhu vagone kuendera mberi neupenyu.
Vamwe vari kuti vakaponda vanhu vanofanira kurangwa. Muri kuwirirana nazvo here izvi sebato rezapu?
Isu sezapu hatisi kuti vanhu ngavatorwe vadzosere zvakaipa zvakaitwa kana kuti vakatadza voiswa mumajere aiwa. Tiri kuti isusu we are not asking for retributive justice, we are asking for corrective justice. Weini vanhu vakatadza vanotaurirana togadzirisa zvodarika izvi tochiumba nyika yedu tese isinei nekuti uri murudzi rupi, mundere, mukaranga, mushona, mushangani.
Mutauriri webato rinopikisa rezapu vamusongelwa Ndlovu vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zvikakarara zvemotokari dzemumiriri wegokwe nembudziya mudare reparamende vajustice mayor wadyajena idzo dzakabatwa nezimura nezuro dzichida kuendeswa kusouth africa pabite bridge dzinonzi dzadhonzwa nhasi dzichidzoserwa kuHarare. Vawadyajena vari kupomerwa mhosva yeuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu ekuamerica. Vachinzi vakaita zveuori kumari dzekotco nevamwe vanhu vana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vanoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vadududza padano ravange vatora rekuti vanoona nezvezvombo zvenuclear kana kuti International Atomic Energy Agency vasadarike nemuRussia pavanenge vachienda kuZaporizhia kune gwenya remagetsi muUkraine. Russia neUkraine dziri kunakurirana nyoka mhenyu kuti ndiani ari kukanda zvombo zvehondo padyo nenzvimbo ine nyuklia iyi. Zvinonzi zvinogona kuurayisa vanhu vakawanda nemuchetura. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti magwaro akaburitswa nematare ane chekuita nekunotsvagwa kwemagwaro anonzi akakosha mukudzivirirwa kwenyika nematikitiva eFBI kuFlorida kumba kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump anoratidza kuti vanogona kunge vari kuferefetwa nekutyora mitemo zvichapa kuti vaendeswe kumatare. Mutongi wedare raMajor Street akapa mutongo wekuti masamanisi akashandiswa neFBI aburitswe kuruzhinji, kunyange hazvo zvimwe zvinhu zvisina kuburitswa sezvo zvichinzi zvinogona kukanganisa nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. VaTrump vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akaita rombo rekuti akwanise kuenda kunoona mabatirwo anga ari kuitwa sarudzo dzemuKenya kuti vawane dzidzo tsarudzo dzemuZimbabwe dzisati dzaitwa gore rinouya.
Sarangu ndinenzi Margaret Zimwe from Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Pamuongororo yandakaita ndakanotisa kuti participation yemadzimai pazvigaro zvakajeka kukwirira ende pastori particularly takatarisa kuma presidential candidates panga pasina mudzimai pane vese vari four but then pafo ivavo three vavo vanga vane ma female running mates vakadzi akawanda vachitikutaka kutya kumira as ma president but kune madzimai akatwandi aida kucontesta as governors ende vazhinji vavo vakakwanisa kupindawo muzvigaro izvozvo.
Mungati zvii zvakafadza sangano renyu nemamwewo madzimai anga ari kubva kuZimbabwe pane zvamakaona ikoko kuKenya?
Isusu sewawo pechinja takanyakutifadza nemaringe nemaelections ekuKenya aya ndechekuti takaongorora kuti vasungwa vese vanobvumidzwa kuvhota zvinova zvinhu zvisingaitwe muno muZimbabwe. Vanhu vanogara kudiaspora vanobvumidzwa zve kuvhota zvinova zvinhu zvisingaitwe muZimbabwe.
Pane madzimai echidika maiona here ainge akanyoresa kuvhota uyezve vachizodawo kutsvaga zvigaro?
Ini takafamba mapolling station akatwandi ndetakanyofarira kuti maelection officials election agents avo ese andaiona vangari vanechidiki and most of the times vangari madzimai. Then pane tsetse yataiona yavanovhota vangari vana vechidiki zvina zvinhu zvine hope for their country. Also for madzimai anoda kupinda muzvigaro ndakanotarisa kuti quota system yekuKenya havaunze mazita oselectwa but quota system yavoita kuti madzimai anoda kupinda muquota system vanopiwa mukana kucontesta vokontesta pachavo semadzimai futiwa. Ini ndakaona kuti pagati position pane madzimai echidiki akati wandei ende mamwe acho akatowina maelections.
Imi pane zvamungati makadzidzawo ikoko zvamungada kuona zvichizoitwawo kuZimbabwe?
Inini chandinoda kuona chichiitwa muZimbabwe ndechekuti mayouth anofanira kunge vachiinclude maprocesses emaelections not kutangoincludwa as voters chete but kuincludwa as macandidates. Mayouth especially madzimai kuincludwa as macandidates, kuincludwa as ma election officials, my election agents, so that the few they belong, they feel they are wanted, they feel they are part of the development of the country. And also, the only thing about it, asunga vya Zimbabwe, wagowano vuta, kwento ma Zimbabwe nzaka wanda alikunze kwe nika. Kana zika, kwani sikuwa zetuko mu Zimbabwe, wichivanda alikunze kwe nika, wakwani sikuwa wano vumizu kukuvuta, wari kwa wari.
Kwa panya yaye mabasa amuru kubata kusangano renyu?
Mabasa ida yasuma batira kwa province 10 mu Zimbabwe ese. Sabasa renyu ndere kuvanzuru za madzimai kumadzidzisa kuti akwanise kutora zvigaro kubva palocal level kusvika panational level. Zvakanakira kuti madzimai akwanisa kutora zvigaro anokwanisa kumirira nyaya dzevamwe madzimai sezvo kuti nyaya dzedu dzifambe tinofanira kunge takamirirwa nomumwe munhu anokwanisa kunzwisisa zvinhu zvatinosangana nazvo, anokwanisa kunzwisisa kuti madzimai anoda chii kuti upenyu hwavo huchinjike. Saka isusu sabasa ratinoita tinotrena madzimai panyaya dzezveutungamiriri. Saka takanotarisa kuti madzimai kuti akwanise kupinda muutungamiriri dzimweni dzenguva vanoleka that financial muscle havana acho uviri chinoita kuti akwanise kubatsirikana mukampeni kwete vatungamiriri chinokwanisa kuvabatsira kuti akwanise kutowana mari chaidzo dzekuenda kumamiting bcause kuva mutungamiriri dzimweni dzenguva unoenda kumiting chaiko chaiko. Saka madzimai anokwanisa kupinda muchigaro but anoshaya mari iyoyo. So after tava tienda kuita vatungamiriri tinovatrena mune yatinoti iyo social entrepreneurship value addition and access to markets. Zvete tagwa nemari tinovabatsira kuwana cheuviri kuti akwanisa kufunda their leadership activities. Tadaro tinobatsira madzimai kuti akwanisa kusangana nemwana madzimai akwanisa kupinda muzvigaro vachisheya mastories avo vachiona kuti zvinoitika ende vanokwanisa kuzvigonawo so that they get motivated by other women.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutiendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanga Nyahuye. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Zvino gamuchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill iro riri kuchemwa naro nemasangano akawanda kusanganisira sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Hurukuro yedu yatiri kuita pamusoro pebhiri iri tabata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Ichokwadi kuti isu sesangano rinomirira mapoka akazvimirira ari kuita mabasa akasiyana siyana mumaruwa nemumadhorobha nyika yose yeZimbabwe tiri kugunununa pamusoro pePVO bill.
Zvii zvamuri kugunununa nazvo mubhiri irori?
Tiri kugunununa nemhaka yekuti tiri kuona kuti chirongwa ichi chikafamba sezviri kurongwa nehurumende zvichakanganisa kugara kwavanhu vazhinji munyika. Pane tsvagurudzo dzakaitwa namuzvinafundo dzati wandei dziri kuonesa kuti nyika yedu ino yeZimbabwe hurumende haisi kukwanisa kuita zvinhu zvinofananga zvichiraramisa vanhu, uye zvizhinji zviri kubatsira vanhu mune zvokudya zviri kubva kune masangano iwaya maNGO. Saka kuunzwa kwebumbiro iri kuchakanganisa zvinhu zvese izvozvo.
Asika vamutasa veruzhinji vakapiwa mukana wekupa pfungwa dzavo paiumbwa bhiri iri.
Veruzhinji havana kupuhwa mukana wakanyatsoti tsvikiti pabhiri iri nekuti riri kunyanya kupushwa nevakuru vari muzvigaro vari kutonga nyika. Saka havana kupa veruzhinji mukana wakanaka kana mecheuka. Mapublic hearings akanga achidisruptwa achivhiringidzwa kwechiunzwa mayouth emusangano uri kutonga, uyezve zvichemo zvavanhu zvisinganzwisiswe. Mamwe mapublic hearing haana kuzotomboenderera mberi. Asi kunyange zvakadaro takanyora zvakati wandei zvinyunyuto zvedu zvose tikapa hurumende, tikasanganawo naminista wejustice waZiambi, tikasanganawo nevanoshandira kuministry inoongorora zvebhiwo yesocial welfare, tikakurukura navo vehurumende, tikaisa zvinyunyuto zvedu zvose zvikanyorwa. Vagari vemunyika vakaramba bhiri iri zvachose, vakati rinokanganisa kugara kwavo nokuti hurumende haisi kukwanisa kuraramisa vanhu nomutoo wakanaka.
Tinoona kuti bhiri iri ramirira kuverengwa muparamende, rabva muparamende roenda kusenate. Zvii zvinozoitika pamberi kana zvese zvamuri kunyunyuta izvi zvisina kunge zvaiswa mubhiri irori?
Bhiri rasarirwa nekuverengwa kechitatu. Handifungi kuti pane zvizhinji zvichaitwa mudare reparamende parichaverengwa kechitatu, nokuti zviri kurakidza pachena kuti minista havasi kuda kuti bhiri iri ritarisiswe mudare reparamende. Techitaurawo nedzimwe nhengo dziri mudare reparamende dzinoonesa kuti maitirwo ese ari kuitwa zvinhu izvi pabhiri iri ndezvekuhwandirana, nokuti vazhinji havana kunga vakaziviswa kuti bhiri richaverengwa kepiri uye maamendments aya achaverengwa nemusi wakaverengwa wa26 July. Saka bhiri rikapedza kuverengwa kechitatu ketiri kufunga kuti richangopasiswa, nokuti vari kutungamira bato riri kutungamira ndorine maMP akawanda. Saka richangoendeswa kusenate. Raendeswa kusenate richadzokororwa zvekuverengwa kaviri, rowana zvemasenata wana zvemukana wekuriongorora. Dai tine seneti yakati tsvikiti ine vanhu vanonyatsa kuzvimiririra isina vanhu vanongo mbunyikidzwa nebato ravo, taiti pamwe ndokungaita mukana wekuti maissues edu apinde. Kana rapedza ipapo ninge rakuendeswazve kuna president, kana raitwa maamendments ese, kana paine zvagadziriswa romirira kusainwa nomutungamiri wenyika.
Tinoona kuti muna 2004-2005 vaive mutungamiri wenyika nguva iyoyo vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri irori. Munoona here rwendo runo vari kutungamira nyika vamunangagwa vachisaina bhiri iri?
Muna 2004-2005 vaMugabe vakaramba kusaina bhiri rakadaro, asi tiri kutarisa iko zvino varipo vamunangagwa handifungi kuti vanoramba, nokuti pose pavapuhwa mukana vari kushoropodza mapato akazvimiririra Saka tiri kutarisira kuti bill iri richasainwa nomutungamiri wenyika.
Manga makateerera kuna sachigaro veCrisis Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nemuswe mugovera svondo rinouya. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano emukombe wechibuku Super Cup asimuka nhasi kwaRusape Bulawayo Mondoro Ngezi nezvishavane achisiya FC Platinum yapinda mukota finari. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
FC Platinum iyo ine mukombe uyu yasimudzira dziviriro yayo zvine mutsindo nekudambura 10-2-0. Apo makundano echibuku aya apfungaidza utsi muMandava Stadium. Nasi maskati. Kukunda uku kwatumira shoko kune zvimwe zvikwata kuti Platinum haisi kuzobvisa ruoko rwayo pamukombe uyu zvekutamba. Uyo vakatora varova Ngezi Platinum 1-0 mufinari mwaka wapera. Ngezi iyo vakarova yabuda makwikwi aya nhasi yarova 2-1 Herentals pamusha payo Baobab Stadium nezvibodzwa zvabva kuna Tino Benza. Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti
vakomana ava humwe dzavo dzakazara apa chavari kungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu. Havasi kutambira kuti kumba kune nzaraba, vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe.
Asi FC Platinum haisiriyo yega yapinda mumakota finari emukombe uyu ayo achatambwa musvondo remusi wa17 kutya 18 Gunyana. Chicken Inn yapedza obasa muLuveve Stadium umo yarova Harare City 2-0. Ndopa vatsigiri vayo nguva yekumbofara zvitevera kungorohwa rohwa mumitambo yeleague. Izvi zvaitwawo neBlack Rhinos iyo yakandira kunze Capes United yakunda 1-0 muVengere Stadium. Nengo ye Capes United Supporters Association vaPhilip Regede vanoti
problem yatinayo kumara hanzi kubhadhara zvakanaka. Tine ma good players ishiripo vakomana havasi kupuwa maincentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Ndo zvinhu zviri kuti dzosera kumashure.
Mimwe mitambo mumukombe uyu iri kwamangwana kusanganisira weTriangle neHighlanders muGibbo Stadium. Totarisa mutambo wecricket watambwa nhasi. Vatsigiri vechikwata cheZimbabwe nhasi vabuda muHarare Sports Club vachichema zvekare mushure mekunge chikwata chavo charohwa zvakaipa neIndia nemawickets mashanu. Asi nemamiriro akaita zvinhu mutsigiri wechikwata ichi vaStanley Chinake vanoti dzinongove shungu zveWorld Cup chaizvo hapasisina chimuko.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa asiri zvedu nematambira vari kuita. Tikangokanganwa kuti zvati hatichakwanifai, hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichakutopinda. Saka tongoti ngatikangane nezvazvo.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvitatu nemapoinzi makumi matatu nemashanu, mapoinzi gumi pamusoro peNetherlands. Asi Zimbabwe yakasiwa nemapoinzi makumi matatu nemashanu neAustralia iyo yakabata chinzvimbo chegumisira kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende nevemasangano akazvimirira oga uye mapato anopikisa vokandirana makobvu nematete pamusangano weUnited Nations wezvesarura uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuwedzera zvakanyanyisa mari dzinobhadharwa nevanenge vachida kukwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina ntunga milinkomo munaudze isindebele.
Soko isika tisenda.